Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikumi 24, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Are you going to support mukomana muZimbabwe? Are you going to support uchaha?
Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change Vanelson Chamisa vanosangana nevatsigiri vavo muSouth Africa vachivakurudzira kuti vadzoke kumusha neuwandu hwavo vanovhota musarudzo dziri kuuya. Bato riri kutonga reZANU PF rinoparura urongwa hwaro hwekutsvaga rutsigiro musarudzo dziri kuuya. Mutungamiri waro vaEmerson Munangagwa vachikurudzira runyararo. Vatsigiri vemutambo wenhabvu muZimbabwe vari kurwadzikana kuti hapana chiri kuitwa kuti chikwata chavo chemaWarriors chitambe zvakare nevekune dzimwe nyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato riri kutonga reZANU PF raparura nhasi urongwa hwaro hwekutsvaga rutsigiro. Mutungamiri waro vari zvakare mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vachiti ZANU PF ndiyo chete bato rinogona kuchengetedza rusununguko rweZimbabwe. Vachitaura pamhembereroro dzaitirwa pachikoro chemutema kuChipinge, vaMunangagwa vati wese munhu akarwira rusununguko rwenyika anofanira kupiwa ruremekedzo rwegamba, vachiti rusununguko rwavekufarirwa iye zvino rwekuvhota vanhu vakasununguka rwakaunzwa nekuda kwebato reZANU PF.
Are you going to support uchaha? Now in Pinga ano to Murombe. Kanjile Murombe. Onjila ere Murombe. Ungeni ere kajaya. Wapinda ere mkomana.
Kwanga kusingadaidzwa anonzwa nhasi apo mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vasangana nemazana evatsigiri vavo muSouth Africa vakavakurudzira kuti vadzoke kumusha neuwandu hwavo vanovhota musarudzo dziri kugore rino. Vachitaura pamusangano waitirwa munhandare yechikoro cheJimstone South Primary muJohannesburg, vaChamisa vati zvakakosha kuti avo vari kunze vavewo nendima yavanobata pakuunza shanduko muZimbabwe, vachitiwo ivowo vaunza shoko rekuti shanduko iitike.
Gadzirirai kuuya kuzovhota! Muri kuuya kuzovhota here? Muri kuuya kuzovhota here? Makazvinzwawo here mukumba uko? Dhora rapanduka!
vaChamisa vatiwo bato ravo richaparura urongwa hwaro hwekutsvaga rutsigiro masvondo mashoma anotevera. Vatiwo pavari kutaura kudai, vamwe vanorwira shanduko munyika vari mumajeri vachinyaradzwa nehurumende.
We want to create a democracy that functions. As we speak, our colleagues vaka Job Scala vanangari pfume, they are in prison without any bail, without fair trial. Tinokurakidza nyika ine chirwere chokufundusirana. Ndinoziva vamwe vacho vari umo munyika. Jonathan Mwate kuKenya, Kasukwera ari muno muSouth Africa. Because nyika haina kumira zvakanaka, we want all Zimbabweans to come back home and build our country together.
Vati zvinhu zvaparara munyika zvawandisa, asi ivo vakapinda panyanga vachazvigadzirisa uyezve kuti vese vari kushanda kunze kwenyika vadzoke kumusha vachiwana mabasa. Vachamisa vatendawo hurumende yeSouth Africa nekuchengeta zvizvarwa zveZimbabwe kwairi kuita. Mumwe apinda musangano uyu vaPeter Tivenga vanoyesa chigaro weboka revechidiki mubato reCitizens Coalition for Change muSouth Africa makare vanoti ivo sevechidiki vari kuda kudzokera kumusha kunogadzirisa zvinhu.
Isusu semayouth tiroda kudzokera kumba kunogadzirisa zvinhu. Takauya muno check ku 2008 vamwe vakaita sesu. Tichiti tichagara muSouth Africa for 2 years only or less than 2 years zvichanaka kumusha. But ivono tatochemberera muSouth Africa.
Mumwe apinda zvakare musangano uyu vamunyaradzi midzi vanotiwo vafadzwa zvikuru nekuenda kwavachamisa kunosangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa vachiti vazhinji vevanhu vari munyika iyi ndeavo vakanga vakabata bato rinopikisa vachiri kumusha.
Vazhinji vacho vakauya kuno ndo vanhu vanga vari vazhinji vanga vakabata musangano kumusha zvakasimba, vakabata opposition zvakasimba. Saka vazhinji vacho vakauya kuno kuSouth Africa. Saka president vari kuuya kuzotaura nesu nokutikurudzira kuti tiende kumusha tinovhota. Kunyangwe zvazvo mazita edu amwe akadisapia mumavhota soro.
Muzvare Shala Mubayiwa avaendawo kunonzwa zvanga zvakapakatwa nemutungamiri webato ravo vanotiwo vanoda shanduko muZimbabwe uye shanduko iyi ichaunzwa navachamisa.
Tinoda change nekuti tiri kutambudzika muZimbabwe nekuda kwehutongi hwagara huripo kare. Hutongi hwagara huripo pare hunojanyirira vashandi kuti vaexpresse zvinovanetsa mumabasa like mari dzavanotambiriswa. If vakaenda mustreet kunoita mademonstrations kana kuti kunoratidzira vanosungwa. Saka tinoda change nekuti zvese zvichachinja, upenyu hwevanhu huchachinja, dzidzo ichavako yakanaka.
Musangano uyu wauya panguva iyo zvizvarwa zveZimbabwe nezvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa zviri kushungurudzwa nezvizvarwa zvenyika iyi zvichinzi zvibude muSouth Africa. Vazhinji vevana veZimbabwe vari munyika iyi havana kuwana mukana wekunonyoresa kuvhota kumusha. Vamwe vavo vachiti dai hurumende yeZimbabwe yakaita kuti vakwanise kunyoresa kuvhota vari munyika dzavagere. Mangwana vachamisa vari kutarisirwa kupinda mune mumwe musangano ikoko kuSouth Africa, uko vanotarisirwa kuti vachataura kuti hurumende yavo ichashanda sei nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Sangano reSickle Cell Anemia Trust Zimbabwe nhasi racherechedza zuva reSickle Cell Day rakacherechedzwa pasi rose richipa mukana kune vane dambudziko reropa shoma wekuti vavhenekwe pachena navana chiremba. Chiitiko ichi chaitirwa muBelgravia muHarare. Zuva iri rakacherechedzwa pasi rose musi wa19 mwedzi uno, asi sangano iri razoita mhemberero dzaro dzekucherechedza zuva iri nhasi kuitira kupa mukana vose vanenge vachida kubatsirwa. Tabata vakavamba sangano iri uye vari mukuru waro muzvare Molin Chima kuti tinzwe kuti urongwa hwavo uhu hwafamba sei.
Iri June 19, asi nekuda kwekuti yanga iri Monday takangoti gai tizoita iri Saturday. Saita nhasi June 24 pakaita free school screening, free doctors consultations and free counseling services for the sickle cell patients nemuridhamu.
Vazhinji vangada kuziva kuti chirwere ichi chakaita sei.
Sickle cell anemia chirwere chekuzarwa nacho, chirwere chekuti unenge wakawana genes and sickle cell. One is kids of Namai, one is of Nababa. Shinenge zvakureva kuti pane tipa yatinotuma chirungu mutation kuremara kunoitika muhemoglobin. Zvaitika izvozvo, muviri wako unotanga kugadzira red blood cells ane akaita kunge siko, akaita kunge dhanai. Kana red blood cells chaiva atinoziva akaita round, akafanana nedisk shape. Saka kana revane sikusaura gadzira resikud manji ari sikud aya haana haakwanisi kufarama mazuva akawanda achiita basa rinodiwa mumuviri rekutakura oxygen nechikafu mabody parts nekuti riri sikud kana kuti banana rinenge raakuita basa iri pashoma pashoma uye nekuti ari sikud kudaro anogona kunosvika ovhara blood vessel ropa rochireka kusvika kune mamwe mabody parts izvi zvinokonzeresa kuhwadziwa pakanyanyisa.
Saka muchidimu tingati chirwere chinobata ropa?
Hongu, chirwere chinokonzeresa kuti ropa rishomeke mumuviri nekuda kuti mare blood cells anenge achitarama kwemazuva anokwana kuita 10 kusvika up to 20 asi ayaya anenge ari normal mumiri yevanhu inogara kwe 3 months about 120 days.
Vanga vari mukuru uye vakavamba sangano resickle cell anemia trust Zimbabwe Muzvare Molin Chima vari parunhare muHarare nestudio 7. Iko zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuSierra Leone vapinda musarudzo nhasi idzo mutungamiri wenyika iyi vaJulius Maada Bio vari kutsvaga kusarudzwa kepiri mukati mekuparara kwehupfumi hwakakonzera kukuratidzira kwakaipa kwakaitika gore rapera. Sierra Leone imwe nyika dzine urombo hwakanyanyisa pasi rose yakaparadzwa nehondo yekupandukirana mumakore a1991 kusvika 2002 uye denda reibhola rakazouyawo mushure memakore gumi. Mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vapika kuti vacharanga zvakaomarara vapanduki vechikwata chemauto anorwira mari cheWagner zvichitevera kupika kwemukuru wechikwata ichi kuti achabvisa pachigaro utungamiri hwemauto eMoscow. Yevgeny Prigozhin ane makore makumi matanhatu nemaviri ekuberekwa kana kuti 62 akaburitsa mashoko kubva nechishanu kupinda nhasi mugovera achiti iye nechikwata chake vapinda muguta riri kuchamhembe kweRussia reRostov on Don nekutora nzvimbo dzemauto dziri muguta iri. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zviri kusangana nemadzimai chamunopiwa naMazilas Muhlanganya weStudio 7.
Ndimo kuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa nemi Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai tambudzai shoko vanogara ivo kumapurazi ari kumucheto kweguta reHarare. Vanoti ivo zvina zvina kumira zvakanaka panyaya yemitengo iri kuwanikwa iyo ichishandiswa muzvitoro uye vari kuti zvakare basa ravo rekutengesa mumigwagwa harisi kufamba zvakanaka.
Kunokuti nyanyotangotasa panhau yemari yemuno Zimbabwe tokumbira kana kuvakuru venyika kana kunyone mita zvemari kuti dai bond rambo kwa kwangoshanda yesi rakazvimirira ndoda kuti yesi racho dola rapa 5000 kuti mwatienda zvino ari kunze kwana zvekuti zvikubva zvapiwa kuti maprize saka unokuti watozoshaya kuti wodii panye yemari manechiri kudhura ingii chero kwadokwira kombi cheche unotosva tinoita sekuzikrezi wakwira nhasi achiotokwira neye mangwana saka panhau yemari apa dai paitirwo sirias vanhu vagarawo mukabhineti mavo vataurirana vaonakuti bhondi vamborichiduruka vambotiwo us cause ari kutotenga zvachose muzimbabwe kutoudye unenge watokakasimba zvakasimba ende uye makambani ari kuita advantage noda kweizvozvo mukada kutasa kunoshanda munina wangu ini pafarm vanhu vari kuisirwa 200,000 iyoyo ichizonoburiswa inenge iri mukadhi ichizonoburiswa sekucash ikuta $20 iyeye munhu achishanda apa kutidza mapotatos kunorwadza everyday nachidza mapotatos achanisa 20 years emonth zvinhu zvakaoma tete zvisingagamuchirike zvekuti vanhu vari kumusoro kudai vainzwawo kufamba vachiono zviri mumatrazika kunoko kwanisedi kwandiri ndiri kubikira kuchitrazi ndakabva mutaona mandosvika pachitrazi ha vanhu vari kutambura vari kuona nyunzi nhamu cause vari kutonzi anenge achiora sehende akuora mari yakawanda anenge atonzi auya kushanda pari pakambani panobhurati a
saka semadzimai chii zvimwe zvamuri kuita ikoko kwamuri
kunyange nini ndakazvimirao ndirikwanisa kungotengesawo madomasi uko ndikaonaana $6 nendombare ndodhowo madomasi bati vamwe madzimai chete kuti vazvimiririre chezvo vakutadza ende ndakada kuziva kuti dzimba dzatoparara munoziva chimunhu chechitambi chawanda munhu angoita zvese zvese zvangoti aone kuti mhuri yacho wane kudya ende vanhu vari kurambana mudzimba ndoda kwekuti mumwe munhu mukadzi wati nandigagare nemuri mapinge ndekubasa murume akuti nini zviri kundikunda kuti ndirambe ndine mukadzi nemhuri zviri kundinenyera ndii vanhu vari kurambana ini chifambi chiri kuwana zingaine ukasvika unonzi sepopoti unonzwa tisi kuti akumana ndomararamiro ari kuita vanhu munomo vana kuchikoro vari kudzingwa avakuenda kuchikoro kwacho vakusherwa mafizi ndokuti mari dzaberekwa aikukwana utoita kuti madzimai vava vachiindese parisi kumuupenyu wekuzoendesa muchirwere noda kumbotiendiwate kuraramisa mhuri saka zvo zvakatooma zvakaoma dai vakuru venyika vapindi vavo nevamwewo madzimai vamwe veduwo vekuruko vari kumusoro kwevanhuwosizi noda kwokuti muzimbabwe zvinhu zvakaoma plus uye nyaya iri kunoka vakadzi tikudzimirwa nyanya kukanda kunochera mvura zvezvetete mumatetement uri kunzi urevatorip ukataura kuti anii handina kuvasedhera ndiro ausichera mvura panapa ndimuchiga mavhotira baba zvinhu zvekuti rwadza tetoshiya tetozitaurira kuti
zviri kuitika kupi izvi
kuitwa sepofod
saka unenge uri kufanira kunzi unge unzi uri webato ripi
vakasirwa mateti mualignmeno anzi baba vari kuti votera inini vanhu vakatopiwa kunzi august mana chitera munomu kamwejiya chete vanhu vese irimukubva munomu kumubato redu rikasahuyeri ndinoparliament kuvako ndo area yacho iyoyo
vanhuwo zvavo here vanenge vachityisidzira vamwe
vanhu machiamene avanoti machiamene makansela kuti madomasi acho kuti utengese nemadzidhasi ari pa1000 bond mangwana apa 2000 saka kurwadza toti taitawanawo mabata tashanda makambani atiwanisawo mabata pamadomasi apa aunogona kuona kana kuti standard erichita $40 iwo vachizodzokera kumba reti inenge yakwira tikachizodzosa kunyanya 40 vanenge vahodha nayo achakwanisi kudzosa mari inizekutachaenderana
saka zvamira zvakadaro munozoita sei manje
inenge wangoti wangovarongotiwo ndongowanziwo ndatengesawo aparo mari kuti sikakodzoka yese haapreng pa50 kozi 40 yokuti izokuzochiwana profit hapana mari yesi ndinenge yatikuvadza inenge wakutowanawo kana 35 kana 40 yako yongodzokeri 40 yose zvaiyo wangotiwo ndite sei ndanenge tazivisa
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndiri Marvelous Nhlanganya huye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous iye zvino tokupai chirongwa chezvatinosangana nazvo muupenyu cheour lives upenyu hwedu nhasi tiine hurukuro naamai rudo chindizwa moyo vari musouth africa tichitaura pamusoro pekushungurudzwa kunonzi kuri kuitwa zvizvarwa zvekune dzimwe nyika kusanganisira zvekuzimbabwe nezvizvarwa zvekusouth africa munzvimbo yemarava stad izvi zviri kuuya kunyange hazvo zvizvarwa zvezimbabwe zvakawedzerwa upenyu hwemazep
tatiriko kunotibatsira hozi ndokwatinostoka vanhu vazhinji ndokwavanostoka mavheji mafurutsu micheka ini seni hangu ndinee ndichita zvekusona ndinee ndichindotenga mucheka ukoko inbulk zvine zviri chipa so kumaravasati ukoko kana kukatovharwa maindia anoshandako uko anoita zvokutengesa hatine tarasikirwa
zvikonzero zvipi zviri kuita kuti zvizvarwa zvesouth africa zvivharise nzvimbo dzakaita saivowo kumaravasati
masouth african munomu ari kuti izvoni tiri kumatorera mabhizinesi tiri kumapedzera basa ofunichi munhu unoda kungondoitawo musika hakuna munhu unonzi uya ndikupe mari uite musika unozviitira musika wako kana ukaona paita chance yekuita izvozvo unozviita saka ivo vari kukundikana kuita izvozvo just because unenge angoda kundorenda hauiti mahara unorenda uchibhadhara umwe munhu and unozobhadhara maybe musouth african futi kuti uone kutengesa zvaune uchida kutengesa saka ivo ndozviri kuvarwadza kuti why makawanda umomo ivo vane vakangogara udzimba dzavo une nhamo ndo unoziva zvokuita
tinonzwawo zvakare kuti zvizvarwa zvesouth africa zviri kunyunyuta kuti imi vabva kure muri kuparadza mhosva zvakanyanya zvakamirawo sei imi mune zvamuri kuonawo here zviri kuitwa nevana vezimbabwe
kuba kuno kwatogara kunoko ndivo kungodai ndivo pese unotonyara nekuti ukanzwa kuti pane munhu wabatwa apa achiba unodai muzimbabweni unotaura shona muzimbabweni muzimbabweni saka zvimwe zvinhu tofanira kuti zvidzore tizive chatakafambira kufambira chimwe sadrive ambulance unofambira murwere takafambira kuzotsvaga mari dei vanhu taingotsvaga mari chete tisiye zvimwe zvakawanda wanda izvi uyezve kubatana vanhu vekumusha tibatane nekuudzana mumawhatsapp kwete kuzoudzana nhema kuti ukanzwa kuti kwai kwaita road block kukanzi kune chikwata chiri kufamba chichirova vanhu wototangawo kuudzawo vamwe kuti redi wei ngwarirai kune vanhu vari kurova vanhu kati kune vanhu vari kutorera vanhu zvinhu zvavo togara takazivisana tigare tiri away nguva dzose nokuti munoma hamusina kumira zvakanaka
tinoona kuti muri kuti muri kushungurudzwa panguva iyo south africa kana kuti hurumende yesouth africa yakawedzera kushanda kwemagwaro enyu yezimbabwe exemption permit nemimwe mwedzi mitanhatu zvizvarwa zvesouth africa hazvisi kuremekedza here danho rakatorwa nehurumende
izvo ndizvo yakatiwedzera six months takava nokumbopombonoka zvishoma asi noti too much nekuti 6 months ishoma manje manje dzine dzatokwana izvo vanotaura kuti kwai hakuna unoshungurudzwa but vazhinji havana kuzvitambira havana kuzvitambira bhosi taingonzwawo mumatesi vanenge vachipopota kuti wai zvichibero wai vachivatendera kuti vave vachigara futi dzimwe 6 months asi tinozvitenda nezvavakaita nezvakaita hurumende kuwedzera mwedzi idzodzo tichiogadzirisa tichiona kuti tichatora nzvimbo tinozvitenda hatingashovori tinozvitenda tichimbojoinidza tione kuti chii chichabuda asi vazhinji havasi kuzvitambira uyezve kushungurudzwa ndikongogara wakavhura rimwe ziso rimwe rakavhura rimwe rakavhura nokuti anytime vanokwanisa kungofunga kungoti ngatingomhanyisa vanhu kana mumachechi seizvozvo zvamaona zvaitika kumaravasati saka zvinhu zvokuti haupombonoki kuti ungapombonoka kuti ini ndine bepa kana kuti uyu haana nokuti izvi its not like mapurisa neauya ava vaingovawo vanhu vanotozvifambira saka handioni sokuti vanhu ivavo vangasvika vachiti ndoda kuona bepa rako nokuti bepa racho havatoriziri kuti chinonzi pasipoti chii havatozviziri kuti chinonzi pemiti chii chinonzi asylum chii saka zvine zvichingotyisa
toti zvinhu zvazooma nhasi munokwanisa here kudzokera kumusha mune kwekuenda here kumusha
ndinobva kumasvingo province Chireds district ndokwandobva kwachishugudo musabho kumafunjwa ndokwatobva ukoko ini zvangu kana zvikanetsa zvikarema tikapiswa kunoku aiwa ndakasununguka kuenda kumusha ndinoenda kumusha uye zvokundoita kumusha ndinazvo nokuti ndiri munhu anoita mubati yemaoko ndinosona saka ndinoenda kungondosonawo ndichingosonerawo dhora iroro chinonyanya kurwadza nechokuti kumba hakuna mari sekunoku saka zvine zvichizotiremera sezvo tatajaira kubata mari kunoku kamari yakati haizofanani nekumba asi aiwa kuenda tinoenda kumba tinoenda aiwa tinoenda zvine zvangouya izvozvo tinongoti kuda kwamwari nokuti ivo mwari ndo vanoziva chinangu nokuti iwo tigare mudzimba dzedu nokuti yo nguva yareba tichigara kunze kwenyika saka nevanawo vanofara chero vasingazozvi mazimba havajaira kuzva kunoku vane vakufarawo kuti vabereki vavapo tinoenda chero zvikaoma tinoenda kumusha
Mazwa hurukuru ya taita na amai urudo chindizwa moyo vari parunare mupretoria ku South Africa. Terere zvakare shondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu our lives. Munaudze mitambo. Vatsigiri vemutambo wenhabvu muZimbabwe vari kurwadzikana kuti hapana chiri kuitwa kuti chikwata chavo chenyika chemaWarriors chitambe zvakare nevekune dzimwe nyika mushure mekuona vavakidzani veZimbabwe vachikwikwidza muAfcon. Michael Kariati anotitaurira kuti izvi zviri kufamba sei.
Vatsigiri venhabvu ava vari kurwadziwa kuona South Africa, Malawi, Mozambique neZambia chipinda munhandare nekufadza vateveri vadzo nezvidavado munzira yeAfcon 2023. South Africa yakarova Morocco 2-1, Mozambique ikadambura Rwanda 2-0. Zambia yakazambura Ivory Coast 3-0, Malawi ndokushanya Ethiopia uko yakanoita mangange 0-0 panguva iyo Zimbabwe yaive yakagara kumba. Gilbert Mushangashike uyo akambotambira maWarriors uyezve akatamba kuSouth Africa nekuChina anoti zvinoshungurudza zvikuru kuona vamwe vachitamba achiwedzera iye kuti Zimbabwe iri kusarira zvikuru muurongwa wezvikwata wepasi rese.
Zvinoshungurudza futi kuti izvo tinoona dzimwe nyika dzichitamba isu tisingatambi, but tichazotanga kutamba tinoona kuti tinenge tasara kumashure zvikuru.
Chimwe chiri kunyanyorwadza vatsigiri venhabvu ava ndechekuti hapana chiri kuitwa chiri kuonekera kuti Zimbabwe idzoke kutamba nezvimwe zvikwata mushure mekudzingwa munhabvu yepasi rese neFIFA nemhaka yekupindura kwehurumende mune zveutungamiri wemutambo uyu. Muongorori wemutambo wenhabvu vaNazimoyo vanoti vari kurwadzikana kuti veSports and Recreation Commission vari kungoti vari kugadzisa zvinhu asi pasina chiri kuoneka chiri kufamba.
Kusaziva kuti pane zvavari kunyatsogadzisa here kana kuti kungotaurawo nekuti hapana chakanyanya chiri kuona chiri kuitwa.
Kunze kwekusakwikwidza muAfcon 2023, Zimbabwe yarasikirwa nemamwe makundano akawanda anosanganisira enhabvu yevanhukadzi nevechidiki pamwe nezvikwata eCAF Champions League neCAF Confederation Cup. Motsigiri weDynamos vakurawo nechiwai vanoti nhabvu yatowira pasi zvakanyanya kubvira apo SRC yakapinda mumutambo uyu ichichi irikugadzirisa zviri kunetsa.
Hapana bhora riri kugadziswa zvivanhu havakunyanya kutokonewa iko zvino ndeve SRC vari kungoramba vachiti vari kugadzirisanapa hapana chiri kubuda.
Mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vanoti bhora remunyika muno rafa nekuti vatambi havasina shungu sezvo pasisina chekutambira.
Atova mabhuza kana mapremiership rorosha kuti tichatambirwe haa mabhuza nekuti hapana chekutambira.
Zvikaramba zvakadai Zimbabwe inokwanisa zvekare kutadza kukwikwidza makundano e-2026 World Cup ayo achange ave nezvikwata zvemuAfrica zvipfumbamwe kubva muzvishanu. Zimbabwe yakadzingwa munhabvu yepasi rese neFIFA mushure mekunge bazi rehurumende reSRC radzinga basa board reZifa iro raitungamirwa navaFelton Kamambo nezvikonzero zvakasiyana-siyana. Panguva imwe chete iyoyo yakadzingwa Zimbabwe, FIFA yakadzingawo zvekare Kenya mushure mekunge hurumende yenyika iyi yadzinga utungamiri weFootball Kenya Federation asi yakadzoserwa makundano eFIFA muchure memwedzi mipfumbamwe zvitevera danho rakazotorwa negurugota rezvemitambo rekudzosa pabasa utungamiri hwese wakanga wambomiswa basa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati, tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndekusiya mina Praxidis Jeremiah.